manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 2 2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ndezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hapana mutemo unoenda kwadzinasi ega. Isu tiri kubvisa seunoo uwokuza kuti vana veZimbabwe vanasaruro iri pachena inobudikidzwa ipapo tiri tiriye.
Bato rinopikisa reCCC rinoti harisi kuzopinda mudare reparamende mangwana parichavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Mangwana hakuna basa reparamende guru richaitwa, hakuna nyaya dzichakurukurwa, hakuna mutemo ichagadzwa. Vasarudziwo vachazopinda pachagadzwa mutemo.
Asi veZANU PF vanoti zviri kuitwa neCCC kutungana kwembudzi. Sangano rekuAmerica reUSAID nasi raparura homwe yekurwisa nzara nekuderedza urombo mudunhu rechiredzi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti harisi kuzoenda kudare reparamende mangwana uko mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanenge vachivhura dare iri zviri pamutemo kuMount Abden Mashonaland West. VaMnangagwa vakazivisa kuburikidza nemutemo wechimbi chimbi kana kuti Statutory Instrument 145-1 kuti vachavhura dare iri zviri pamutemo mangwana sezvo vanoti vanosungirwa kuita nebumbiro remitemo. Vanoti pamutemo vanofanira kutara zuva rekuvhura dare reparamende pasati padarika mazuva makumi matatu kubva sarudzo dzaitwa. Mangwana matare maviri anoti reSenate nereParamende anotarisirwa kuti agare pamwe chete vaMnangagwa vachitaura. Mukuziya nezvedanho reCCC iri Tabata arimwe gweta uye vakarerekera kubato reZANU PF vaMasimba Mavaza.
Chokutanga uko kungotarisa makumbe enyoka agara asipo nekuti chaikosha dai vaida kunyunyuta dai vakaramba kuzodzwa kuita vamiririri muParamende. Saka vakabvuma kuita vamiririri muParamende vachapinda muParamende vachigara. Chavari kungotiza mangwana masoko emutungamiriri wenyika anoturirwa pakuvhura paramende. Havasi kuti iwa vachapinda paramende macho, vangotiza zuva rimwe chete. Saka hazvina zvazvinoshandura uyezve hazvina zvazvinochinja mangwana. Saka kuramba kwavo kuda kungoratidzirawo nekuda kungofadzawo vatorwa, asi hakuna udzamu.
Asi kavari kuti pane mutsauko pakati pemhiko dzavakatora kana kuti dare reparamende neexecutive inova inotungamirwa navaMnangagwa.
Mutsauko ndekuti executive inotungamirwa navaMnangagwa tikutaura zvakaita secabineti maminista neinei zviri kuitika mangwana havasi kuvhura executive, vari kuvhura paramende even though iri part of the executive. But kana tiri kutarisa the opening of parliament kumbo is just a charge yekuti tiende raimberi nebasa titangai basa. Vari kungoti taramba kunzi go asi tisapinde nepamujao tichamhanya hedu nevamwe, asi pavachatanga mangwana tisenge tisipo. Mangwana hakuna basa reparamende guru richaitwa, hakuna nyaya dzichakurukurwa, hakuna mutemo ichagadzwa. Vasarudziwo vachazopinda pachagadzwa mutemo, vachazokurukura pachaitwa zvinoitwa, asi kungoti havasi kuda kupiwa mvumo yekuti chiitai basa. Saka hakuna hakuna zvavanenge vaita hazvibatsiri.
Asiwo zvinhu zvakadai Dr. Mavaza hazvizokanganisawo here chimiro chemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti mushure mesarudzo vatadza kubatanidza nyika.
Nyika yakabatana zvasatamboona pasi pano, yakabatana zvisingaiti. Vasina kubatana vanhu veTPC pachezvavo.
Gweta uye vachitaura vakarerekera kubato reZANU PF vamasimba Mavaza vachitaura vari parunare kuBritain. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti vange vasati vasumwa nezvedano reTPC iri vakati vanotaura chete kana vaziviswa zviri pamutemo. Vanokokera ZANU PF mudare reparamende vakumbira vapupurai togarepi vaudzawo Studio 7 kuti nhengo dzeTPC dzinenge dzisina kuuya kudare dzichatorerwa matano. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera ndodzokora zvakare, tabatawo murongi wemabasa mubato reTPC vaAmos Chibaya.
Chikonzero chiri pachena, mukoma blessing. Munoziva imi kuti varipo ava havana kugadziwa nevano veZimbabwe, havana kuna sarudzo. Zvinozikamwa pasi rose, zvinozikamwa munyika yose. Saka tigoi kunopopatidza muna Siriye. Naizvozvo mangwana vachange vachitawo mutangano wepolitibiro mumudhuri wepariamend.
VaChibaya, izvozvo zvingabatsira here kana makatotora mhiko dzekuti muri kuda kupinda mudare racho?
Pariamendi neexecutive zvakasiyana, mukoma blessing, mingamoziziva. Muparliamendi takaenda ikoko, zvamunoziva takahwina hongu isu maMP nemakanzerasi, takahwina musarudzo dzakabiridzigwa zvemhando yepamusoro, zvokuti chero nemupamuri wamunoziva kuti chisarudzo dzakabiridzigwa mukatara kuno maHarare, maballot papers kwakusina. Mukatara nyika yose vanhu vefazi vaita inonzi command voting, sabhuku voting, chief voting, mambo voting. Saka zvakabuda musarudzo hazvina kutaridza zvatabva kuva. Naizvozvo isu tiri kupokana nokuti kuruma aripo akazvibata uyo haasi iye mutungamiri wenyika yeZimbabwe, iye akasadzaniswa zveZimbabwe. Naizvozvo hatigoni kuenda kunotonogara pasi tigarira munhu akasadzwa nevanhu. Saka vatanga hava vachiita musangano wavo weZANU PF vari mumudhuri weparamendi, vaita musangano wavo wepolitibiro vari mudhuri weparamendi.
Saka matozivisa here mutauriri wedare iri kuti munenge musimo?
Hakuna mutemo unotaura tofanira kuzivisa ani kana kuti ani. Izvova zvokuti waenda kuparamende, waanoenda kuparamende, hapana mutemo unoti naenda kwadhinasi rega. Isu tiri kubvisa seunouno uwoko zvokuti vana veZimbabwe vaenda sarudzo riri pachena, sarudzo zvisina kumbunyikidzwa, ipapo tiri kiriye. Saka tiri kutinaurira nehongo zvinovapo dzokutaura kuti munyika muve nesarudzo pachena.
Murongi wemabasa bato reTPC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunare kuGweru. Mushure metsarudzo dzemunyika dzaita mutauro wakanyanya munyika, mave negakava pakuti zvii zvingaitwe nemasangano akatumira vaongorori akaita siri SADC. Vamwe vanoti SADC haina meno, asi vamwe vachiti inokwanisa kumanikidza hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuvandudza zvinhu. Mugozeya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vakuda kwashe Bandama vanoongorora nyaya dzezvekuitwa kwesarudzo vakazvimirira. VaBandama vakaongorora sarudzo kuGambia muna 2021, kuSierra Leone muna 2018 nekuRwanda muna 2017 vari pasi pesangano reAfrican Union. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTaboka.
Basa revanhu vanoya kuzoongororodza sarudzo ibasa rinoya kuti vatsinidzire mutemo yenyika uye kutsinidzira mafambisiro anoitwa basa rematongerwo enyika. Vanoya kuzongurira tsarudzo basa ravo rinenge richienderana maererano nemutemo yemunyika. Havafambi nemutemo imwe, havauye vaishandisa mutemo imwe, vanoshandisa mutemo inenge iri munyika iyoyo.
Titarise nyaya yekuti sangano rinenge ZEC rinoona nekuita kwema election muZimbabwe kana risina kutevedzera mitemo yaro, ma election observer mission anoita sei pakadaro?
Kana ZEKI ichionekwa kuti haina kubata mutemo wayo wayakazviisira wema elections, basa guru re-election observer mission kunge riri rinonyora report. Election mission report ndo inonzi outcome ye zvavaona zvavanenge va observer vapamba munyika vaona nzvimbo dzakasiyana siyana, mabatiro emaelections dzakasiyana siyana. Zvese izvi zvinozobuda mune yavanoti election mission report. Election mission report ndiyo ingange iri inonzi simba guru remaelection mission. Kana vabudisa election mission report, zvavanotaura kwekupedzisira kune anonzi marecommendation. Vakaona kuti pangangodei paitwa kusabatwa kwezvinhu zvakanaka, vanozvinyora ipapo. Ende mukunyora uku kunozoita kuti vanhu vezeki pavanozogara pasi vagadzirira sarudzo dzinotevera, vanofanira kunge vari vanozvigadzirisa zvinhu zvinenge zvanzi marecommendation. Asi chinonzi marecommendation irecommendation, haisi kunzi tati munosungirirwa kunzi munge muchiita zvakadai so.
Kana observer mission yauya nereport kuSADC kana AU, pane matanho api anogona kutorwa nemasangano aya?
Panopedza kuitwa basa resarudzo, matanho anonzi anokwanisa kunge achitorwa neveSADC kana kuti veAU ane paanogumira. Chekutanga chatinofanira kunzwisisa ndechekuti maelection observer vanouya sevanhu vanenge vari vaenzi, vanenge vagamuchirwa munyika through institution inoona nezvemutemo yemaelections inova iri ZEC. Pavanouya patambotaura kuti code of conduct ndopainotanga kushanda paya. Sekuti kana vapedza zvese vadzokera kwavanodzokera, tangauya kuzoita kubetsera ZEC kuti inge iri inobata basa rayo zvakanaka.
Varipikisa muZimbabwe vari kuti chisina kutedzerwa mitemo yemunyika, so vari kuti SADC kana ichipindira ngaipindire ite kuti ZANU-PF itevere mitemo yemunyika. Ipapo SADC inenge ine simba rakadii?
Simba reSADC matongerwo enyaya dzemuZimbabwe harikwanisi kupfuura simba remitemo yeZimbabwe pamutemo yeZimbabwe. Ndo patinozotanga kuzotaura nyaya dzekuti code of conduct yenyu yemaobserver mission inogumira papi, mitemo yamapinda nayo munyika inobvumidzai kuita zvinogumira papi. Kana mapinda mune nyika mukatanga kuongorora zvemutemo wenyika, matangira papi mukasvikira papi? Mabasa emaelection mission ane muganhu. Election mission haipinde yotaura zvisinei nematongerwo enyika. Zvamunenge muchitarisa matongerwo enyika pamusana pemaelection.
Avo vanga vari vakuda kwashe Bandama vanoongorora nyaya dzekuitwa kwesarudzo vakazvimirira, vanga vachitaura naTabo Kancube weStudio 7 vari parunare kuNairobi, Kenya. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo musangano wakanangana nekusimudzira upfumi munyika kana kuti Zimbabwe Economic Development Conference kana kuti ZEDCON 2023. VaMnangagwa vakurudzira kuti vana veZimbabwe vabatane kusimudzira upfumi musangano uyu, wangewo uine vemabhizimisi vakawanda nemakurukota ehurumende uye vaitirwa kuElephant Hill kuVictoria Falls. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichaita zvose zvainogona kuti zvinhu zvigadzikane munyika kuti vemabhizimisi vakwanise kutungamira muzvirongwa zveupfumi. Vatiwo hurumende yavo ichasimbisa kugadzirisa nyaya dzekuti ikwanise kuwana mitero zviri nyore uye kuona kuti mari yacho inoshandiswa pasina kuitwa zveuori. Munyori mbazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga vativo nyika inofanira kushandisa mari yayo kana ichida kubudirira, asi vemabhizimisi vakawanda vange vari pamusangano uyu vati izvi zvinonetsa kuita pari zvino. Mumashoko avo vaMnangagwa vativo vasimudzira zvino munyaya dzekurima.
We've introduced more developed agriculture, kumbuza and so on.
Takaunza mvira itwa za kurima nazo, zakaita sepfumbuza, uye kurima ni madiri ziro. Iko shino tawe kukwanisa kurima korosi, rinokwana munyika kwareve gareka, tichisha ndisaji kwanisiro jati nazo munyika. Munyayazi kubaka, takati tinofanira kupati tambe kunewa kumana ni wasikala edu ve muno Zimbabwe vari kubva kuma university nema degree e civil engineering kuti tivati muno kwanisa ere kugadzira mikwakwa muno kwanisa ere kuvaka madhamu.
Aya angari mashoko emtungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari ku musangano we ZCon 2023 ku Victoria Falls. Muguze yawo nezvenyaya iyi Ivans Seninga we Studio 7 abata muongorori wenyaya dzezveupfumi achishanda akazvimirira vamasimba kuchera kuti tinzwewo maonero avo.
Musangano uyu ngatirangadza kuti musangano uri kukurukura vanhu vakuru budiriro yavanenge vachiona zvikuru sei inoenderana nezviri kunetsa vana veZimbabwe budiriro inenge isati yazosvika hakuvanhu tikacherechedza tichataona kuti isusu tirikunzi ikonomi yakabudirira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana asi zvikamu izvozvo tikatarisa vashandi vachongogunununa nenyaya dzemihoro tikatarisa vagari vachigunununa nenyaya dzekukwira kwemutengo chiriporipotyo uye zvisina tsarukano.
Misangano yakadai inoitwa yawanda mazuva ano munyika, chikuru kuru chairi kubatsira nacho ndechipi?
Musangano iyi inofanira kunge ichipa hwaro netariro kuvana veZimbabwe uye inofanira kunge ichichekesa kubudikidza nezvinenge zvitaurwa nevatungamiriri vemabhizimusi nevatungamiriri venyika nevamakurukota ezvemari kuti nyika yakananga kupi. Asi tinozofanira kuitika panozofanira kuva nehoche koche inofanira kunge iripo pakati pehwaro hunopiwa nemisangano iyi nezvinozoitika muupenyu hwevanhu vari kutisumbanje, vari kutolocho, vari kwamutoko.
Saka izvozvunhu munyika zvakambomira sei kumunyaya dzezveupfumi izvozvi?
Takaona isusu kuti pane kakukwira kakaita zvinhu mwedzi wapera kubudikidza nezvatakaudzwa nezinsta uye tinoona kuti pari zvino tikatarisa isusu kutengeswa kwemari yekunze kwenyika yemaus dollar tirikuona kuti pamusika kwerbz mari iyi iri kuita ichikwira zvishoma neshoma. Saka izvozvo zvakonzera kuti nechipamera apa mitengo itange kukwira. Asi tiri kuonawo kuti vashandi havasati vanyatso kuwana cheuviri panyaya dzemari dzavanoenda nadzo kumba yatingati mihoro kana masalari. Saka izvozvo zvichazokonzera bongozozo nematambudziko pamberi apa.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Rimwe sangano rekuAmerica rinopa rubatsiro reUSAID nhasi raparura homwe yemari inodarika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora ekuAmerica kurwisa nzara nekuderedza urombo mudunhu reChiredzi. Mutoro wedu nhau Pasmon Dlovu anotipanya inotevera.
Chirongwa ichi chiri kushedzwa kuti Strengthening Community Resilience Initiative uye chiri kutarisirwa kuitwa kwegore. Homwe iyi yaparurwa mumusangano waitirwa panzvimbo yeClevers Hotel nhasi mudhorobha reChiredzi uchipindwa nemasangano akasiyana-siyana uye vashandi vehurumende vanosanganisira hofisi yamudzviti, makanzura uye komiti inoona nezveutano nebudiriro mudunhu iri yeDistrict Water Sanitation and Subcommittee kana kuti DWISC. Mukuru wesangano riri kushanda neUSAID mukushandiswa kwehomwe iyi Remwenezi Development Training Center amai Promise Makoni vanotsanangura mashandisiro ehomwe iyi.
Tataura hurukuro yedu yakanangana nemaprojects atichaita anosanganisira kupfuwa huku. Murimi nemurimi woga woga achanga achiwana huku dzaanochengeta dzokura ozotengesa ozokwanisa kuwana mazai nemari. Tichaisa zvakare mishina inoita kuti huku idzi dzigokwanisa kuchochonya zvihuku zvidiki zvavanoenderera mberi vachichengeta. Tichaita zvakare chirongwa chewash patiri kudrila mabohosa anosvika ku.
Homwe iyi iri kunzi ichatsigira zvirongwa zvakaita sekuchera zviborani zvisere zvichishandisa simba rezuva kana kuti solar kuvaka matanga ehuku uye kudzidzisa vagari vekumaruwa kushandisa michina yechizvino zvino inoshanda nemoto wezuva pakutsotsonya mazai kana kuti solar powered incubators. Misha inosvika mazana masere nemakumi matanhatu kana kuti 860 inotarisirwa kubatsirwa nezvirongwa zvehuku izvi. Homwe iyi iri kutarisirwawo zvekare kuzotsigira pakuvakwa kwezvimbuzi izvi zvinotarisirwa kuti zvizosimudzira utano kunzvimbo iyi. Amai Makoni vatiwo vechidiki vachawanisawo mikana yekudzidziswawo mabasa emaoko kana kuti vocational training kuburikidza nehomwe iyi.
Kare chirongwa ichi chiri kutiunzira kudzidziswa kwevechidiki vari munharaunda yatinoti mibato yemaoko kana kuti mavocational skills akafanana nekuvaka. Tichadzidzisa mayouth anosvika iyo ku100 kuti vakwanise kunge vachizovaka matoilets atiri kutaura nezvavo.
Sachigaro wekomiti yedistrict water sanitation and subcommittee muchiredzi Vase Mutakaniza vaudza Studio 7 kuti vanofara zvikuru nedano ratorwa neUSAID uye vanovimba kuti zvichasimudzira nzvimbo iyi.
A lot of communities under USAID are now able to access clean and safe water. We as a DISC or underwash, this is a positive move indeed, which will uplift the standards of the people of Chirwedzi.
Misha yakawanda mumaruwa ekuchirwedzi iri pasi pechirongwa cheUSAID iri kuwanawo mvura yekushandisa yakachena. Isu sedwiski tinofara zvikuru nedano iri kuburikidza neUSAID.
Mwedzi wapfuura hurumende yeAmerica kuburikidza neUSAID yakazivisa kuti panosvika gore ra2030 zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvezvirongwa zvesangano iri zvichange zvichikokerwa nemasangano emunyika munharaunda dzakasiyana siyana. Sangano reMwenezi Development Training Center nderimwe remasangano mashoma munyika ari kutungamira zvirongwa zvenharaunda pasi pechirongwa cheUSAID. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubairo wepamusoro-soro munyaya dzezveutano kana kuti the Nobel Prize for Medicine wapiwa Katalin Karikó naDrew Weissman, avo vakabatsira kuwana nzira dzekuti nhomba dzikwanise kugadzirwa nechimbi-chimbi dzakafanana nedzeCovid kana kuti mRNA Covid vaccines. Vaviri ava ndivana muzvinafundo muzvikoro zvepamusoro-soro muAmerica. Egypt inoti mapurisa makumi matatu nemasere akuvara mushure mekunge moto watsanga kuririma pane imwe kamba yemapurisa muIsmailia. Hapana ari kuziva kuti chii chakonzera moto uyo, asi zvivakwa zvakawanda muEgypt zvinogara zvichibvira nenyaya yekuti hapana mitemo inonyatsotevedzerwa nevamwe pakuvaka. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza mwedzi waGumiguru unoshandiswa kuyeuchidza vanhu nezvechirwere chegomarara repazamu kana kuti breast cancer, iro rinobata madzimai mamirioni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million pagore. Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Nyanzvi munyadzo zveutano dzinokurudzira madzimai kuti kutanga pamakore makumi mana kunyanya kana ari pasi kune vaya vane mhuri dzine nhoroondo yechirwere ichi kuti vanovhenekwa navana chiremba gore rega rega chirwere ichi chisati chakomba. Vamwe vari kuita zvirongwa zvekuti madzimai azive nezvedenda iri ndimuzvare Diana Mushonga vanoshanda paGun Hill Medical Center muHarare. Muzvare Mushonga vaudza Studio 7 kuti kubva musi wechina vhiki ino vachaunganidza madzimai achapupura nzendo dzavafamba vachirapwa gomarara rapazamo.
Vanhu vanenge vachida kuruziro kubva kune avo vakambuke vakafamba nenzira yacho vakaonekwa negomarara rebreast cancer kuti vakwanise kunyatsonzwisisa kuti vachinge vawanikwa vane cancer zvirevo zvirikupera kuupenyu. So kazhinji tinogona kunge tichivatsanangurira from a health perspective asi vanoda mumwe munhu wekuti akatombopinda mazviri akapfuura mazviri kuti vanyatsonzwisisa kuti breast cancer inofamba sei uye inotritwa sei.
Vaendera mberi vachiti zviri nani kuti mukadzi azive mamiriro akaita utano hwake nokuti denda regomarara rinodhura kurapa kana rapararira. Amai B. Sera vanoti vakaita operation yekubvisa zamu muna 2019 uye vanoti semunhu ainge asingashandi zvakavaomera zvikuru.
Mari dzekensa hadzisi mari shoma dzinotaurwa pakurapa kwekensa. Zvakare na handina medical aid uye handisenze asi zvisinei kuburikidza nehama neshamwari mari yakatsvagwa ndikatanga nekubviswa ndikagadzara kugara muchipatara 5 days ndikabuda. Ndichibva ipapo ndaifanira kugara 6 weeks ndozoitwa iyo chemotherapy asi zvekare nenyaya yemari zvakamboneta kusvika June musi wa5 ndo vatakazokwanisa kuti nditange chemotherapy.
Amai Sara vanoti mushure mokunge vabviswa zamu racho vakatanga kupiwa mapiritsi kana kuti chemotherapy uye kupiswa kana kuti radiotherapy.
Kazhinji munhu ukanzi cancer unenge usingazive kuti stage yacho waapapi kuti kazhinji vamwe vanenge vachingoti munhu akabatwa ine cancer akutofa. Zvisinei chiremba wangu akazotaura kugara neni pasi tikaita treatment plan yekuti zvichafamba sei ndaifanira kutangwa nemasectomy yekubvisa zamu racho iroro. After tichibva pamasectomy ndaifanira kuzoenda kupedzisa neradiotherapy.
Vanoita nezvetsvakiridzo yechirwere chegomarara musangano reCancer Association of Zimbabwe kana kuti CAZ Valavo Makurirofa vanoti mapazi anoona nezveutano anofanira kukoshesa kodzero dzevarapwi vegomarara repazamu kuti varerutsirwe pakurarama kwavo.
Saka sebazi reCancer Association of Zimbabwe mwedzi uyu tinodzidzisa vanhu zvakakoshera kuti vaongorore mazamu avo mwedzi woga woga nekuti ndonzira inoita kuti kana pane zvimwe zvinongedzo zvingaratidza kuvapo kwegomarara zvionekwe nekuchimbidza. Saka mumwedzi uyu vebazi rezvecancer association of Zimbabwe vana vachidzidzisawo zvakare kunyanya madzimai kuti vaongorore mazamu avo uye izvi vanenge vachizviita kumahofisi avo eMaharare.
Vana chiremba vanoti zvimwe zvinoratidza kuti munhu ave negomarara repazamu zvinosanganisira kuva nebundu muzamu, kushanduka kwemamiriro ezamu, kubuditsa inenge mvura pamuyatso, kuchinja kweruvara rweganda pazamu nezvimwe. Sangano reCancer Registry rinoti tsvagurudzo yakaitwa muna 2018 inoratidza kuti gomarara repazamu ndiro rimwe remamwe magomarara riri pamusoro rinobata vanhukadzi munyika. Chirwere chegomarara repazamu chinobatawo vanhurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropafadzo Mapinitse.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika uye kuti zvingagadziriswe sei mushure mesarudzo dzisina kutambirwa nevanopikisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 chansai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kuzoenda kudare reparamende mangwana parichavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. asi ve Zanu PF vanoti kutungana kwembudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyambidzwa nawo the Isindebele na Taboka Ncube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.